taona marori angadarike gumi ekanzuru angapinda mu Harare Central Police Station kuti vanogadzirira hondo yekuya kumazenda. Asi kuri aya mazenda varidza meterwa nemiridzo nemapito kuratidza kuti takakugarirai takakumirirai huyai. Vakoswera zuva rese dododo vari mupolice station imomo havana kuya parodhi.
Takatanzwa kuti mabvumirana nehurumende kuti muchibuda munzvimbo dzamunotengesera chinyi chamatenderana?
Haakunyepa uko, vanonyepa, hatina kutenderana izvozvo ende isusu patiri pamwe chete hatina kwatiri kuenda zvikavatipa mabasa. Kana vakasatipa mabasa vakauya vachitivada kutibudisa zvine chisimba, isusu tichangotarisa muyero wechisimba wauya nawo toona kuti tinozvidzivirira kusvika pasi.
Gurukota rezvelocal government rinonzi rave kusheedza mauto, moita sei nazvo? Zvinhu zvamungade here izvi kuti zviitike?
Isusu tiri kutaura kuti vakasheedza mauto tida kuti tizive kuti nyika ino here ya military state inyika here iri kutongwa nemauto. Kana vasheedza mauto zvatsinhira kuti vari kubvuma kuti vakaita kuu ende nyika ino iri kutongwa nemauto, nokuti hapana chinoinga mauto pane zvekutengesa mumastreets. Tinoziva kuti mumastreets munofanira kumanejwa necommerce and industry ministry nelocal government, momanejwa zvakare nemunicipal police. Zvavari kutoita izvi kuunza ZRP mumaroads vari kutokanganisa nekutyora kumbiro remutemo, nokuti hapana zviri kutyorwa zvinganzi kwatadzwa kuti mazenda aite, nokuti kutengesa haisi mhosva. Tiri kutovakurudzira misi nenguva tichitovasheedza kuti kwamuri uko huyai mutengese muguta, iguta redu, iledi yedu. Hapana munhu anotipa mutemo wekuti tengesai makadai kana kusina mabasa. Tinogona kungoshandisa mutemo kana kune mabasa. Isusu nhasi uno hatibvume kuti kune chinhu chinonzi illegal vendor. Kune chinonzi failed economic policy, kwete kuti illegal vendor. Illegal vendor izita riri kuuya nokuti kwakaita failed economic policy. Saka hatibvume kuti vanhu vati kune chinonzi illegal vendor. Kune munhu asina kuwana basa, nokuti vanhu vese ivava hapana kuramba kuti ndinoda kubva murodhi. Vakutitei mabasa tiende. Tinoshanda mabasa edu atinogona kutirarami tiraramise mhuri.
Mati nini munoda kuona simba ravanoshandisa mugozvidzingirawo? Munoreva chiina izvozvo?
Isusu tiri kutaura zvepachena kuti mupurisa akauya nebaton stick achizondirova ari kutyora mutemo, tinowirirana here ipapo? Kana tiri kuwirirana ipapo kuti mupurisa ye akandirova nebaton stick ari kutyora mutemo, zenda akabvuta baton stick iroro akarovazve naro atyorawo mutemo pasi vanhu vaviri vatyora mutemo, hatisi tida kutikurudzire pasecurity forces dzedu kushandisa violence tovatendera. Vakarohwa after varova vese vaviri vakanganisa, asi atanga kukanganisa ndiye akanganisa kukuru. Saka isusu tiri kuti ngavarege kuda kuita unyanya hwekushandisa violence, nokuti vakashandisa violence vachazoferwa. Ngavarege kuchema.
Zvingave zvakanaka here vazorwadza kuti vanhu venyu vaurawe kana kuti varohwe vachinzi vange vasingatevedzeri mutemo?
Hapana kusiri kufa. Pari zvino vakanzi vabude mumarodhi zvavari kutaurwa izvi by force, kuchacherwa makoma makuru ekuviga vanhu nenzara, ekuviga vanhu vachifa nenzara. Saka isusu tiri kuti mauto akauya kuzopfuura vanhu veZimbabwe hapana kusiri kufa. Kufa nepfuti kuri nani, nokuti robva wafa ipapo. Pane kuti uzofa nenzara uchitandadza over hours usina chinhu chinokurisusita, nokuti isusu tiri kuti pari zvino vana veZimbabwe vari kutambura hakuna mabasa. Hatingade isusu kuti tiuraye vana veZimbabwe nenzara. Tinayo migwagwa inogona kuti ite kuti vanhu vararame. Vanhu vakawanda vakararama nekutengesa, vanhu vakaita sana minista Chombo vaivai vakaendeswa kuchikoro nemari yeuvhenda. Hazvingashamise nhasi kuti mari yeuvhenda inoita kuti munhu ararame. Tina Dr Chombo vakabva kuuvhenda. Saka nhasi zvashamisei tikaenda kune dzimwe nyika, kuna naLondon kune mamarkets ari organized, nenyika yedu iri kutadza kutipa a single law to protect the informal economy, kwaitwa regulation. Tiri kuvaudza kuti isusu tipei 100 days tiite decongest matowns aya tega tinoziva nzira dzatichaita. Nei varikuda kushandisa violence? Vasiri kutora pfungwa dzedu kuti bring this portfolio back kwatiri. Tinomanejana toburitsana mumastreets, tinoziva nzira dzekuburitsana nazvo mastreets, tichicreata maprojects, tichidzidzisana, tichienda. Vada kupa 100 days kune mbavha dziri kunzi mbavha dzakaba mari muZimbabwe, ndo dzinonzi tinokupai reprieve ye 100 days, 90 days dzosai mari. Asi isusu tiri kuvaka nyika tinonzi 48 hours endai munofa. Hatiri kutenderana nai. ipa ega duku nyenge tezana ne mashoko enema akisukupa marodi tukuramba chitengeza nokuti marodi ndiedu
makambo eze heri kutaura nehurumende karamba kana kuti makambo dzavo heri kutaura nava July moyo
takatanga chitengurani hurumende izvozvi patiri kutaura panapa tine document 2 weeks ago ratakaendesa kuofisi ya president Mnangagwa iri kutaura nezvekuti isisu tinoburitsana sei mumarodi ticharongana sei tichaita sei kuti tirarame uyezve tichasapota hurumende iyoyi patena raundi economy sei nokuti takavaudza mudhokumendi imomo kuti hamugone kuita tena raundi economy yenyika kana muchirova 70% of the people that are going to turn around the economy saka isisu tinaro rakajeka kuti hurumende toda kushanda nayo asi kana iri military hurumende hatishanda nemilitary hurumende tinoshanda necivilian government if it is a military hurumende ngavadiklare kuti isisu vemilitary state toda kuita hondo kana vadiklare hondo todisida kuti toda kupindawo muhondo navo here kana kutotiza tinomeka two choice we are free kuti vakadisida hondo tinorwa navo kana kuti vakadisida hondo totiza saka ivo ngavatiudze kuti vari papi tinyatsoziva pavamire